Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri kurume 29/2022 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Muzvare Mary Mubayiwa vaimbove mudzimai wemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanzi nachiremba wavo vadimurwe ruoko sezvo vasingakwanise kurapika. Izvi zvinotevera kurambidzwa kunorapwa kunze kwavakaitwa nematare.
Takaona dzimba muno muZimbabwe dzichipazwa pachiitwa demolitions munguva iyo vanhu vainetseka nezvechirwere ichi cheCovid-19 saka zvedi inyaya inosuvisa zvikuru
sangano reAmnesty International raburitsa gwaro rinoratidza kuti nyika zhinji kusanganisira Zimbabwe dzakatyora kodzero dzakawanda munguva yekurwisana nechirwere cheCovid-19
ino zvanyanya kuoma zvikuru panyaya yekuti vanhu vawane raramo muno muZimbabwe saka vanhu vakungoenda vasina kumbonyatsotarisa kuti kwavari kuenda uku kwakamira sei
hurumende inoti ichadzora madzimai emunyika ari kushandiswa senhapwa kuOman mushure mekunyepeka kuti kune mabasa iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Muzvare Mary Mubayiwa vaimbove mudzimai wemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanonzi vanzi nachiremba vavo vadimurwe ruoko sezvo rusisarapiki. Izvi zvinotevera kurambidzwa kunorapwa kunze kwenyika kwavakaitwa nematare vachinzi vaizotiza sezvo vakatarisana nemhosva dzinogona kuti vagare mujeri kwenguva yakareba. Gweta ravo amai Beatrice Mutetwa avanga vari mudare nhasi vaudza Studio 7 kuti ichokwadi kuti vanachiremba vari kuti muzvare Mubayiwa vararame vanofanira kunge vachidimburwa ruoko. Vatiwo muzvare Mubayiwa havasi kunzwa zvakanaka uye vari kuchipatara. Studio 7 yaedza kubata amai vamuzvare Mubayiwa, amai Heroga Mubayiwa, avati vanga vasina kusununguka kutaura sezvo vanga vachityaira motokari uye vakamirira kupirwa zvizere kubva kuna vanachiremba. Muzvare Mubayiwa vari kupomerwa mhosva dzakawanda dzinosanganisira kuti vaida kuita vachiwenga kafira mberi uye kuti vakaedza kuda kuita uori pakuti vaviri ava vachate. Asi vari kuramba mhosva dzose dzavari kupomerwa idzi uye vari kutevera zviri kuitika mumatare vanoti zvapupu zvehurumende zviri kutatarika kuvaroerera nemhosva. Masangano anorwira kodzero dzevanhukadzi anoti mapato ezvematongerwo enyika haasi kutevedzera mutemo pakuti madzimai apiwe mukana wakafanira panyaya yezvigaro munyaya dzezvematongerwo enyika. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Umbo wokubva kuZimbabwe Electoral Commission ZEC hunoratidza kuti zvikamu gumi nezvishanu nechidimbu kubva muzana kana kuti 15.5% zvevanhu vakakunda musarudzo dzemakanzuru vaive madzimai uye zvikamu makumi maviri nechimwe nechidimbu kubva muzana kana kuti 21.4% madzimai akakunda musarudzo dzeparamende. Sachigaro wesangano reWomen's Coalition amai Eva Niceman ando vanoti izvi hazvienderani nezvinoshuvirwa nebumbiro remutemo.
Kumapolitical parties havasi kukwanisa kunzwisisa nyaya iyi ndinoshiya kuti chikonzero chavo ndechei nenyaya yekuti madzimai mashoma ari kuwanikwa achifieldwa semacandidate vazhinji vacho vari kunonovhoteswa vachivhotera iwo vanhurume. Saka sarudzo dzavo dzichangopera dzemabyelections zvakabuda pachena kuti hakusi kuti madzimai vanotadza kukukwidzawo mune zvematongero enyika asi kuti macandidates mashoma akanga aiswa tikatarisa 148 ma candidates aifanira kukondesta pamaelections aya tinongona kuti madzimai vanga vari vashoma vanga vari 28
vakurudzira vemapato ezvematongerwo enyika kuti vatevedze bumbiro remutemo vachiti nyaya yekuti madzimai mashoma mumakanzuro neparamende ndiyo inoitawo kuti nhunha dzavo dzisagadziriswa nguva dzese nekuti varume havanzwisisi matambudziko anotarisana nemadzimai mukuru wesangano reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence Muzvare Stavile Dewa vati zvinosuwisa kuti madzimai akabuda akawanda vachinovhotera varume nekuti vakadzi vanenge vachikwikwidza vanenge vari vashoma
takuda kuenda kuelection vakadzi vairohwa kumarali vaishungurudzwa paitwa maprimary elections emapolitical parties kwaita nyaya dzatakarekodho dzevote buying vakadzi vamwe vachirohwa vamwe vachibirirwa pamaelections aya saka tinongoramba chingodzokera kumapolitical parties nekuti ndivo vane responsibility yekuti madzimai akawanda apinde mune zvematongerwo enyika
vatiwo apo nyika yatarisana nesarudzo dza 2023 sangano ravo richange richiongorora kuti mapato ezvematongerwo enyika anotevedza bumbiro remutemo here rimwe bato rakapinda musarudzo dzemabyelection reMDCT inotungamirwa navaDouglas Munzora rabvuma kuti harina kutevedza bumbiro asi rikati nhasi chaiko komiti yepamusoro yebato iri yaita musangano apo yazeya nyaya dzakawanda kusanganisira nyaya yekuti madzimai apiwe mukana yekukwikwidza musarudzo mutauri webato iri vaWitness Dube vati itariro yavo kuti vazadzise zvinodiwa nebumbiro remutemo pasarudzo dza 2023
takaedza nepatinogona napo pese kuti tiite mawomen akawanda ndivo saka makaona kuti tisu tanga tiine vakawandisa election iyoyo asi hatina kuzogona kusvika 50-50 ndo imwe yenyaya dzatanga tivheneka nhasi
mutungamiriri wesangano relabor economist and african democrats amai Linda Masarira vati bato ravo rinotevedza bumbiro remutemo
tisu mastructure edu ese ane 50-50 representation tikatarisa kunational executive yedu chaiko mutungamiriri webato ndini ndiri mudzimai munyori webato secretary general mudzimai national chairperson mudzimai spokesperson mudzimai
hatina kukwanisa kunzwa kubva kubato riri kutonga rezanu pf kuti sei risiri kutevedza bumbiro pakusarudza nhengo dzeparamende nemakanzuro sezvo mushandi mukuru muchikamu chekuburitswa kwemashoko mubato iri vatafadzwa mugwadi vange vasiri kudayira nharembozha yavo mutauri webato recitizens coalition for change iro rakakunda musarudzo dzemabyelection advocate fadzai mahere vaudza studio 7 kuti bato ravo rinokurudzira kuti madzimai akwikwidze zvigaro zvese zvingave zveparamende asi vati pamabyelection havana kuita izvi nekuti vatsigiri vebato ravo vaida kuti vainge vadzingwa vadzokere pazvigaro zvavo
kampena muchaona paticha kwikwidza mu2023 election panenge pane madzimai akakwana kuitira kuti 50-50 inodikanwa nebumbiro tiitedzere
Bumbiro remutemo pachapter 2 chikamu chegumi nechinomwe rinokurudzira kuti pave nemikana yakafanana pakati pevakadzi nevarume asi izvi hazvisi kutevedzwa nevazhinji sezvo pasati pave nemutemo wakanangana nazvo kana kuti act of parliament inomanikidza kuti zviitwe constitutional amendment number 2 inosungirawo kuti zvigaro 30 kubva muzana mumakanzuro ese zvinofanira kunge zviri zvemadzimai ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangusha
Hurumende inoti ichabatsira kudzoka kumusha madzimai emunyika ari kushandiswa senhapwa kuOman mushure mekunyeperwa kuti kune mabasa Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera
Hurumende yazivisa kuti kune madzimai 17 ari kuOman ari kuda kudzoka kumusha sezvo ari kubatwa senhapwa munyika iyi. Izvi zvaziviswa nemunyori mubazi rinoona nezvemukati menyika vaAaron Nepera avo vati kune zvizvarwa zveZimbabwe zvinosvika zana zviri kubatwa senhapwa kunyika iyi.
Vari kushandiswa sevaranda chaivo. Hurumende haifare nemaitiro akaita saivoyo. Saiwayo ende ibasa rehurumende kuda kuti kuona kuti vanhu vedu tavachengetedza kuti vasabatwe nemutoo iwoyu nekudaro musangano wedu wanga wachitarisa kuti ndezvipi zvatingaite kuti tione kubudisa vanhu vedu muhunhapwa pari zvino vanozivikanwa igumi nevasere bati tine fungidziro yekuti vanhu variyo kuOmani wanga kwasi kushika kana zana chaivu.
Bachita ora mshure mekusanga na kwema paza kasi ya nasena hurumende achizea nyeze kumbu nyikizwa kwevanu vachende spokova singadi vane pera vati mazimaya yakaenda kuoman achifunga kutikune mafuro manyoro.
Ziku kwa kuti vanu vedu wange wachipinda sao na zakata kuminyatwa zakata sezizizi kunyanya inyaya yoku tambu yoku sava ne mabasa akanaka
vane peravati madzimai aya ashika ku Oman iyo iri ku Middle East anoshanda chishungurudzwa zvakanyanya.
Vamwe vari kubatwa chibharo, vamwe vanorohwa, havasi kubatwa zvakanaka generally.
Vane peravatiwo pamusoro pekunonunura vari muutapwava, hurumende ichaenderera mberi nekupa madzimai aya rubatsiro rwekuti agadzikane mupfungwa kana achinga adzoka kumusha, pamwe nekuatsvagira mari yekuti awane zvekuita munyika. Vayambirawo zvizvarwa zveZimbabwe kuti zvitange zvanyatsoongorora pamwe nekubvunzisisa kana zvawana mabasa kunze kwenyika. Ukuru wesangano runorwira kodzero dzemadzimai reWomen Action Group amai Edna Masiwa vaudza Studio 7 kuti vanoshushikana zvikuru nokushungurudzwa kuri kuitwa madzimai ari kunotsvaga mabasa kunyika dzakadai seOman.
Inu zvanyanya kuoma zvikuru panyaya yekuti vanhu vawane raramo muno muZimbabwe. Saka vanhu vakungoenda vasina kumbonyatsotarisa kuti kwavari kuenda uku kwakamira sei kana kuti zviri kufamba sei.
Vatiwo panoda dzidziso yakasimba yekuti vanhu vanzwisise njodzi iripo pakuenda kunoshandira kunze kwenyika, kunyanya kunyika dzinozivikanwa pasi rese kuti hadzibati zvakanaka kodzero dzevanhu. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende yeOman panyaya iyi sezvo tisina kubata miriri weOman muZimbabwe uyo asingagari muZimbabwe, Vambarak bin Salem Al Zakwan, kuti tinzwewo divi ravo. Sangano reHuman Rights Watch rinoti kusarongeka zvakanaka kwemitemo inobata vashandi muOman kunosiya vashandi munyika vachityora mitemo pamwe nekodzero dzevashandi vanobva kure. Human Rights Watch inotiwo vabva kure vanoshanda munyika vanodarika 140 zviuru vari parumana nzombe sezvo pasina mitemo inochengetedza kodzero dzavo. Makore mashoma adarika hurumende yakamanikidzwa kunotora mao madzimai kuKuwait mushure mekukweshwa nemabasa, asi vasvikako madzimai aya akapedzisira omanikidzwa kuita mabasa akange asingadi. Zimbabwe iyo inodyidzana neKuwait haina matana yakatorera nyika iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Sangano reAmnesty International raburitsa gwaro rinoratidza kuti nyika zhinji kusanganisira Zimbabwe dzakatyora kodzero dzakawanda munguva yekurwisana nechirwere cheCOVID-19. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi, asi Blessing Zulu Studio 7 abata mukuru wechitungwiza and Manyame Rural Residents Association vaMarvelous Kumalo.
Tinotambira gwaro raburitswa neveAmnesty International rinonyatsodonongodza kujanyirirwa kwakaitwa vanhu munyika dzakasiyana siyana dzemuAfrica nepasi rose, kusanganisirawo munyika yedu yeZimbabwe, apo pasi rose raishungurudzika maringe nechirwere cheCOVID-19. Hurumende dzedzimwe nyika dzaitotora COVID-19 semukana wekutyora kodzero dzevanhu dzakafanana nefreedom of expression, dzakafanana nekuwanikwa kwechikafu the right to food ne the right to shelter. Takaona dzimba muno muZimbabwe dzichipazwa pachiitwa demolitions munguva iyo vanhu vainetseka nezvechirwere ichi cheCOVID-19. Saka zvedi iyi inyaya inosuvisa zvikuru.
Munokurudzira kuti paitwe sei kugadzirisa nyaya dzakadai?
Tinokurudzira kuti hurumende dzemuAfrica kusanganisira hurumende yemuno muZimbabwe isave inotyora kodzero dzevanhu ichitora mukana. Takaonawo zvakare by-elections achinonoka kuitwa muno muZimbabwe maringe zvakare ne pamusana pechirwere ichochi che COVID-19. Saka tino sigira zvakanyanya nekuendosa kana kuti kubvumirana negwaro re raburitswa iro report raburitswa ne Amnesty International.
Izvi zvinotiratidza chii takatarisa nyaya dzekuremekedzwa kwekodzero dzevanhu?
Izvi zvinotiratidza kuti pasi rose kunyanya-nyanya isu muno muAfrica tichine basa zvikurusa rekuti tiite kuti hurumende dzedu dzinge dzichiremekedza kodzero dzevanhu. Nokuti izvi hazvibatsiri kuhurumende. Takaona hurumende yedu yakadhileya ma-by-elections, asi ma-by-elections aya akazongoitwa. Saka hazvitibatsiri kuramba tichidzosera nyaya dzebudiriro mumasure, nekuti nyaya dzema-elections dzine chekuita nebudiriro yevanhu.
Sei muchidaro?
Zviri pamutemo kuti vanhu vanofanira kusarudza vamiririri vavanoda, vanosanganisira makansela, mahouse of assembly members napresident wavanenge vachida.
Mukuru wechitungwiza ende Manyami Rural Residents Association vari zvemutauriri weResidents Association Coalition on Electoral Reforms vaMavela Skumalo vari parunare kuchitungwiza naBlessing Zulu Studio 7. Bazi rezveutano rinoti nezuro hakuna munhu akafa nechirwere cheCOVID-19, zvasiya vafa nechirwere ichi vachingori zviuru zvishanu nemazana mana nemakumi matatu nevasere, kana kuti 5438. Vanhu zana nevanomwe vakabatwa nechirwere ichi nezuro. Bazi rezveutano iro rakaparura chirongwa chekubaya vanhu vakawanda nhomba kana kuti blitz rinoti nezuro vanhu zviuru makumi mashanu nezvisere zvine mazana maviri nemakumi masere nevatanhatu kana kuti 57,286 vakabayiwa nhomba yeCOVID-19 nezuro wakare. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu zvikamu makumi manomwe kubva muzana nhomba yeCOVID-19 sezviri kukurudzirwa neWorld Health Organization mukupera kwachikunguru. Naurirano dzerunyararo pakati peRussia neUkraine dzatanga muInstanbul, Turkey nhasi. Mutungamiri weTurkey vaRecep Tayyip Erdogan vati yasvika nguva yekuti nyika mbiri idzi dzimise hondo kuburikidza nenhaurirano. Nhaurirano idzi dziri kuuya wapo hondo iri kuenderera mberi, Ukraine ichiti yatora madhorobha akawanda ainge ambopambwa neRussia. Chikwata chiri kumirira Russia munhaurirano chinosanganisira vaRoman Abramovich, avanonzi vanenge vakamboisirwa muchetura pane dzimwe nhaurirano dzakaitwa muKiev kuUkraine. Vachitaura nhaurirano dzisati dzatanga, mutungamiri weUkraine waVolodymyr Zelensky vati zvirango zvakatemerwa Russia mushure mekuedza kupamba nyika yavo zvinofanira kuonekwa kuti zvashanda, sezvo nyika iyi isingafaniri kuedza kupamba dzimwe nyika ichifunga kuti hapana zvainoitwa. Vakuru vemauto muAmerica vanoti mauto eUkraine akwanisa kutora rimwe dhorobha mushure mekurwisana nemauto eRussia zvakasimba. VaZelensky vanoti vatorawo musha weIpin zvekare uri pedyo neguta guru renyika yavo reKiev. Asi nhaurirano padzanga dzoda kutanga, Russia inonzi yabombawo guta reMykolaiv, vanhu vakawanda vakakuvara. United Nations inoti hondo iyi yapa kuti vanhu mamiriyoni gumi vatize misha yavo, kusanganisira vamwe mamiriyoni matatu nezviuru zvisere vakaenda muhupoteri kune dzimwe nyika. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Musanganya weStudio 7 abata muzvinafundo Moses Rumano vanodzidzisa paFrance University kuKansas kuno kuAmerica.
Ndiri kuona kuti dzichaita zvakanaka. Russia yaita nyika yamira iri yega isina badzimwe nyika dzinoibatsira, uye ndiri kuona kuti zvavangu vachida kuti zviite zvavangu vachifungidzira zvina kuita pane nguva yacho zvavangu vachiita. Saka ndiri kuona kuti masanctions akapuwa kune Russia ari kukonsiderayo kuti upfumi hwavo hauchafambiba zvakanaka. Saka ndinovimba kuzvichabatsira kuti nhaurirano iri kuitwa kuTurkey ichabudirira kuti pazoita urongwa hweceasefire.
Tinoona kuti Ukraine yanga ine zvinyunyuto zvayanga iinazvo zvakasanganisira kubhombwa kwenzvimbo dzayo dzakawanda uyezve kushayikwa kwechikafu. izvi hazvizokanganisa here nhaurirano idzi?
Ndinofunga kuti zvichaita zvakanaka zvese zvanga zvichiitika izvo kuti vanhu vekuukraine vari kushaya chekudya uye nechepfu inogona kuva iri kunzi inofungidzirwa kunzi yakashandiswa, kwanga kuri kuda kumanikidzira kana kupa iko presha yakanyanya kuukraine kuti vabvume kunotaurirana kuti pazokwanisa kuzoita ceasefire. Zvinoreva kuti kurwisana kumire vanhu vozotaurirana zvakanaka kuti muite runyararo kunyika yeukraine.
Tinoona kuti mutungamiri wenyika yeamerica vajoe biden vakawanikwa vachienda kuEurope. Unoona kunge kufamba kwavo kwavakaita uku kwakabatsira here kuti pabude nhaurirano idzi?
Zvakabatsira chaizvo nekuti kuvapo kwavabiden kunoreva kuti super power iripo inenge ichiti nyika dzekueurope tinokutsigirai kune dzidzo nyika dziri mubato renonzi NATO. Saka ndakaona kuti kuvapo kwavabiden kwakabatsira kuti Russia ione kuti apa daiwa kwanisa kutaurirana neukraine paite runyararo, nekuti zvehondo ikaramba yakadai inozoramba ichitandawadza ikazoita hondo repasi rese, zvinova zvinhu zvisingatarirwe ba mumazuva ano. Saka ndinoimba kuti ndozvekubatsira izvozvo kuti paite mapeace talks.
Vanga vari muzvinafundo Moses Rumano vanodzidzisa paFrance University kuKansas muno muAmerica, vari parunhare kuKansas kwakare naMarvelous Musanganya uye weStudio 7. Zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare repamusorosoro muHonduras ratenda kuti vaimbova mutungamiri wenyika iyi vaJuan Orlando Hernandez vaende kunotongwa kuAmerica kwavari kupomerwa mhosva dzekutengesa zvinodhaka. VaHernandez vari kupomerwa mhosva yekushanda nevanotengesa zvinodhaka kubva kuVenezuela neColombia, avaibvumidza kudarika nemunyika mavo vachiendesa zvinodhaka izvi kuAmerica. Asi mudzimai wavo amai Ana Garcia vaudza vatori venhau kuti murume wavo haana mhosva sezvo aitorwisa vanotengesa zvinodhaka. Mumwe mukoma wavo Juan Antonio Tony Hernandez akatobatwa nemhosva yekutengesa zvinodhaka nedare remuNew York. Kunonzi kwaita kurwisana kunotyisa kumabvazuva kwenyika yeDRC apo vakapandukira nyika vanozviti M3 varwisa mauto emunyika iyi pedyo nemuganhu wenyika iyi neRwanda neUganda. Dora remunyika riri kuramba richipera simba panguva yehurumende pamwe nedzimwe nyanzvi mune zveupfumi vari kukurudzira kushandiswa kwakanyanya kwemari yemunyika senzira yekumisa inflation iyo iri kunzi nevamwe inogona kukanganisa kumutsiridzwa kweupfumi hwenyika kana yakaramba ichiita chamuramba mhuru. Nyanzvi mune zveupfumi vachitungamira sangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Godfrey Kanyenze vanoti dambudziko iri riri kukonzerwa nekuti hurumende yakakasika kudzora dhora remunyika pasina kutanga paonekwa kuti zvinhu zvagadziriswa.
Takaenda kudzoka kushandisa mari yedu yeZimbabwe, taifanira kutanga taona kuti zvinhu zvagadziriswa zvakamira zvakanaka zvinozobatsira kuti Zimbabwe dhora yatinge taunza inge yakatsika inge ine huremu. Zvino muchaeuka kuti patakaunza mari yemuZimbabwe kuna June 2019 muchaeuka kuti inflation yanga yakuma 175% yanga ichitosumuka ikazosvika 837% muna July 2020, zvichireva kuti yakatoramba ichikorashikirwa nevhaliu nehuremu.
Dr. Kanyenze vanotiwo rimwe dambudziko guru nderekuti vanhu havachina chivimbo nedhora remunyika, izvo zviri kuzoita kuti rirambe richishaya simba.
Saka ndo dambudziko hombe ratinaro rekuti maZimbabwens haana chivimbo nemari yavo, nokuda kwokuti mari iyi haigoni kuita basa remari, haigoni kuchengetedza huremu hwezvatinenge tichiita.
Izvi zvinotsigirwa neimwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vanotiwo mukaha uripo pakati pemusika webhanga guru renyika nemusika mutema mucherechedzo wekuti vanhu havana vimbo nemusika wehurumende uyu.
Gap kana kuti difference kana kuti mukaha uripo pakati pemusika uri official nemusika mutema unoratidza kuti hurumende inofanira kutigara pasi nevemabhizinesi nevamwewo vari muindastry yekufamba kwemari vawirirane kuti mari inofanira kunge iri pamari
Mushina bizimusi vari nengwe batore zanu PF wa Gilbert Muponda. Vanu tuonya kuti vashande wakawanda vari kutambiriswa mihoro yavo nemari yemunyika asi zvinhu zvizhinji zvichitengeswa nemari yekunze ndizvozvo zvimwe zvezvinhu zviri kusimbisa musika mutema.
Mamwe makambani akawanda anongo chingobhadhara maRTGS zvinomuzofosteredza vashandi vavo kuti vazoende paBlack Market. Mari iyoyo yokwidza rate, rate iyo yazokwidza inozoapply yozoona kuti yamushopu bhozi nani ngangozviiti okay kana chinhu chachiita mari yakati rate iri pakati rate kana yangokwira ubva wakwidzawo zvinhu zvacho. Saka nyaya Blick Market ndiyo main cause yekuti nganyatsotarisisa kuti Blick Market iri kumboramba ichienderera mberi sei.
Saka dambudziko iri ringagadziriswa sei? Vakuchera vanoti
tekutanga kuwedzera mari pamusika wehurumende. Techipiri kushanda neavo vari kukwidza mutengo zvisina tsarukano kuti vange vachidzora mutengo yavo. Asi chechitatu chakakosha ndechekuti panofanira kunge pane mitemo nezviga tingangoti malaws and policies anoita kuti vanhu vemabhizinesi vasavhunduke nguva nenguva kana kuti vasatye kuti mangwana zvinhu zvinomuka yava mibigori.
Svondo rapera, dhora remunyika rakadonha zvakare pamusika webhanga guru renyika wereserve bank of zimbabwe foreign currency auction apo rakadzika kubva pamadhora zana nemakumi matatu nemana padhora rimwe chete rekuamerica kuenda pamadhora zana nemakumi matatu nemasere padhora rekuamerica. Munhau dzemitambo, chikwata chenhabvu chengezi Platinum chadoma Benjamin Marwaru kuti ave murayiridzi wacho. Ukuwo darira magistrate nhasi raramba chikumbiro chemutungamiri weZifa akamiswa basa vaFelton Kamambo chekuti vambopiwa gwaro ravo rekufambisa rakabatwa nedare sechibatiso kuti vaende kumusangano weFIFA kuKatar. Izvi zviri kuuyawo apo zvinhu mumutambo wenhabvu munyika zvisina kumira zvakanaka sezvo vatsigiri vakawanda vasiri kuenda kumitambo nehuwandu zvinotarisirwa. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Vakamambo vakambomiswa basa neSports and Recreation Commission izvo zvakapawo kuti Zimbabwe imbomiswa kutamba nhabvu nedzimwe nyika neFIFA iyo isingatenderi mapazi ehurumende akaita seSRC kupindira munyaya dzenhabvu. Vakuru veZifa ava vari kupomerwa nyaya dzeuori, vari kuramba mhosva dzavari kupomerwa idzi. Chechiri panyaya dzemutambo wenhabvu, zvibodzwa zviri kunaya makundano eCastle Lager Premier Soccer League, umo Chicken Inn yasimbisa ruoko rwayo kunyange vanhu vachoma choma vari kupinda mumitambo iyi. Zvibodzwa makumi maviri nezvishanu zvakakandwa mumitambo mipfumbamwe mupera kwesvondo, izvo zvasiya Chicken Inn iri pamusoro peDynamos nemapoints matatu. Dynamos yasvetuka Manika Diamonds neTriangle kuenda pachinzvimbo chechipiri mushure mekurova Harare City 2-0 National Sports Stadium. Murairidzi weDynamos Tonderai Ndiraya ari kufara nekunda kwavo mumutambo uyu.
Ndikuzwa kufara vakomana vashanda zvine simba kuti tikunde, saka ndoda kuvatenda nekuzvikudza izvozvo. Ndinovimba vacharamba vachingoshanda zvine simba tichienda mberi.
Vanotevera Dimbare vanofunga kuti gore rino igore ravo rekutora mukombe mukuru uyu. Tombotarisa mutambo wehockey. Chikwata chemadzimai cheZimbabwe Hockey Under 21 chiri muSouth Africa mumitambo yeWomen's Junior World Cup iyo irikutarisirwa kutanga musi wa 1 kubvumbi yopera musi wa 12 kubvumbi. Makundano aya ane zvikwata gumi nezvitanhatu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheThe Connection chatinotaura nevechidiki nhasi na 8 PM, Mike Hove weStudio 7 achange achitaura nevechidiki vakakwikwidza nekukunda musarudzo dzichangopera dzemabielections, uye achitarisawo matambudziko ari kusangana nevechidiki vakakanganiswa nehondo iri kuUkraine iyo iri kurwiswa neRussia. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@vowenews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zitobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela ngenjabulo kustudio 7, ngolwesibili mhlaka 29 kuMvimbitho 2022, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje,
sinjalo singomama, umama bengangeni ukuthi sibavotele, asivotele abanye omama. Ngoba sikhuthi ngomama singesikholile ukuthi ubani nazibani nguma abani ngavotelwa, usezambuza kumbe usezathini. Yikho kusisele emuva endabeni zepolitiki singabomama.
Abenhlanganiso ezimela amalungelo abesifazana bakhala ngokuthi impumela yokhetho lwama-by-elections iveza ukuba inani elikhulu labakhethiweyo ngabesilisa.
We are calling on the government to ensure that people have the right to associate.
Inhlanganiso ye-Amnesty International ithi kwephulwe amalungelo oluntu eZimbabwe ngomnyaka ophelileyo oka-2021. Ele Russia lithi selinciphisa inhlelo zalo zokuhlasela isigodlo se-Ukraine se-Kyiv kanye nedolobheni elingenyakatho yalelo lizwe eleChernihiv ukwenzela ukuthi kube nokuthembana kunkulumo ezisaqhubeka izokukhomisana umlotha phakathi kwamazwe omabili. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Abenhlanganiso ezimela amalungelo abesifazana bakhala ngokuthi impumela yokhetho lokudinga asebethatha izikhundla ezathiwa zingela bameli ngemva kokuxotshwa kwamanye amalunga edale lephalamende lakumakhansilo lama-by-elections iveza ukuba inani elikhulu labakhethiweyo ngabesilisa. Ngakho-ke abenhlanganiso lezi bakhuthaza amabandla wonke ezombusazwe ukuthi athathe amanyathelo okulungisisa lesi simo ngoba okwenzakeleyo kwephula isisekelo sombuso selizwe. Okwethulwe ngababona ngezokhetho abeZimbabwe Electoral Commission ZEC kuveza ukuba isilinganiso sokwedlula ichumi lanhlanu ekhulwini 15.5%. Abesifazana yibo abanqobe kukhetho lwamakhansila kuthi abayisilinganiso samachumi amabili lanye ekhulwini 21%. Yibo abanqobe ukukhetho lokudinga amalunga edale lephalamente. Abenhlanganiso ye-Women's Academy for Leadership and Political Excellence bathi okudanisayo yikuthi abesifazana yibo abaphuma ngobuningi ukuyavotela abesilisa ngenxa yokuthi omama abancintisayo bebalutshwane.
Kade sizananzelela ukuthi omama bebebalutshwana kuma-elections kumbaba ade bekontesta bebalutshwane. Kungani kuyukuthi omama thina singomama silokuncintisana thize njalo sikholelwe ukuthi umuntu omama engabuse omunye umama. Kungathi njalo futhi umphakathi wona ngokwawo awukholelwa ekwesekeni umama ukuthi naye engabuza. Sinjalo singomama, umama bengangeni ukuthi sibavotele, asivotele abanye omama. Ngoba singomama singesikholelwa ukuthi ubani nazibani buma abani ngamvotelwa usezambuluza kumbe sezathini. Yikho kusilisele emuva endabeni zepolitiki singabomama. Kunjalo futhi umphakathi esiphila kiwo lawa lamasiko lawo ngeyinye into esibizele emuva ekuthini omama baphatheke entweni bephatheke endabeni zepolitiki. Ngoba kunje umama uzathendile sefuna ukungena kupolitiki usazivane flethi asukuthi usukhombile khona le ngoba sufuna ukungena entweni zepolitiki. Asitholi ukwesekana singomama, asitholi ukwesekana futhi njalo kubobaba. Umama engathi lami sengifuna ukuba ngu-MP kumbe sengifuna ukuba ngu-councilor. Balutshwane obaba bavuma ukuthi omama babo baphatheke, abafazi babathetheke baphatheke kwezepolitiki. Abaningi bahle bethi into eyenzayo le ayisahambisani lani. Uba abaningi behle bethi nxa sukhetha ukungena kwezepolitiki suthiwe umtshato. Yikho libona omama bengani bathule endabeni zepolitiki. Isifiso sababalaso ukungena kwezepolitiki but usekelo lokwesekana singabomama kulutshwana njalo kuphansi.
Inhlanganiso ye-Amnesty International ithi kwephulwe amalungelo oluntu ngendlela esabekayo eZimbabwe ngomnyaka ophelileyo. Oka 2021, uThuso Khumalo usipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Esethula lumbiko eJohannesburg emhlanganweni wabezindaba izolo, unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Amnesty International unkosikazi Agnes Kalamardi uchaze u-2021 njengomnyaka wokwephulwa kwamalungelo oluntu, amalungelo ezempilakahle, amalungelo emfundo, lezinto eziqakathekileyo empilweni ezifana lokudla, amanzi, lendlela zokuziphilisa. Uthi amazwe asathuthukayo yiwo athwale amagabha avuzayo ngesikhathi la anothileyo egodla imithi yokuzivikela emkhuhlaneni we-coronavirus.
We need African leaders to be playing a role and to say
sifuna omongameli bamazwe e-Afrika labo basukume babe yingxenye yokulawula izinto ezenzeka emhlabeni jikelele hashi ukuba ngomalandela.
We need them to be at the forefront of forcing the world to rethink the way we're going to work together as a global community.
Lumbiko uti uhulumende weZimbabwe wephule amalungelo oluntu kakhulu phakathi komnyaka ka-2021. Uthi kube lokucindezelwa kwelungelo lokwethula imibono ogoqela ukujeziswa kwepolisa leMount Darwin uMnumzana Spencer Chitera ngokuveza usekelo lwakhe kumkhokheli weCitizens Coalition for Change uMnumzana Nelson Chamisa. Uthi abanye babotshiwe ngoba kuthiwa bebethethisa loba ukweyisa umongameli Emmerson Mnangagwa. Umqondisi enhlanganisweni Amnesty International ezansi ezwekazi le-Afrika unkosikazi Muleya Mwananyanda uthi okunye obakhathazileyo ngumthetho obunjwayo ohlose ukucindezela ilungelo lemisebenzi yenhlanganiso ezizimeleyo ezilwela amalungelo kazulu.
We are calling on the government to ensure that people have the right to associate.
Sikhuthaza uhulumende weZimbabwe ukuthi ahloniphe ilungelo lokwethula imibono lokuthi abantu babe ngamalunga emhlanganiso abazifunayo.
Have different voices from what the government would like to hear.
Ngokutsho kwalo umbiko ulentathe izindaba ezilijumilanhlanu ezibotshiweyo eZimbabwe ngo-2021 kukoqela uGilbert Munetsi owabotshelwa uhamba ngesikhathi esingavunyelwayo kukade yena wayevela emsebenzini. Ukubotshwa mahlayana kwabantu eZimbabwe ngenye izinto esolwa inhlanganiso ye-Amnesty International. Ithi okuningi kwakusenziwa kuvikwa ngomthetho wokunqabela i-coronavirus njengokubotshwa kwabesifazana abebe ku-MDC Alliance unkosazana Cecilia Chinembiri loJohana Mamombe abagcine besiyavalelwa kungela sizathu esemthethweni. Amanye amalungelo ephuliweyo agoqela ilungelo lokubuthana kwabantu lelungelo lezindlu elephulwe ngesikhathi abantu bedilizelwa izindlu. Okhokhela i-Amnesty International kwele South Africa unkosazana Shenila Mohammed uthi ngitsho le South Africa imbala yaba lezihlakalo eziningi zokwephulwa kwamalungelo oluntu.
About 5.3 million households did not have.
Sithole ukuthi izigidi zabantu bezingela amanzi kanye lezambuzi ezingasoke zabalethela imkhuhlane.
Not have access to safe sanitation in 2021. Now these are basic human rights.
Inhlanganiso ethi zehlakalo zika 2021 zikhombisa ukuthi ohulumende abathenjwa ngakho ikuthaza abantu emhlabeni jikelele kugoqela inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu lentathe zindaba ukuthi basukume bavikele amalungelo omuntu wonke emhlabeni jikelele. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
ELeRussia lithi selinciphisa inhlelo zalo zokuhlasela isigodlo se-Ukraine, iKyiv, kanye ledolobheni elingenyakatho yalelo lizwe, eleChernihiv, ukwenzela ukuthi kube lokuthembana kunkulumo ezisaqhubeka ezokukhomisana umlotha phakathi kwamazwe omabili. Uhlafunwe udaba lokugqiba impi le olwe-ceasefire kunkulumo ezisungulwe namuhla e-Istanbul, eTurkey, ezizaqhubeka njalo kusasa. Ibutho le-Ukraine lilokhe limisana lele-Russia elahlasela lelo lizwe kunyanga edluleyo. Umphathintambo weRussia obona ngezomvikela umnumzana Sergei Shoigu uthi okwamanje sebegxile esigabeni seDonbas lapho kule Luhansk leDonetsk khona. Wengeze wathi ilizwe lakhe lizibona liphumelele kuhlandla lalo lakuqala eUkraine njalo lehlise amandla ebutho lalelo lizwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo.
Mna kuyinto enhle ukubana ilizwe leRussia selinqume ukubana asoze lihlasele amandla amakhulu indawo eziningi ezijeneyo eUkraine. Lokho kungabe kubangelwa yokuthi impile isithathe isikhathi eside. Impi uma ithatha isikhathi eside kuba labantu abaningi abafayo, kuba labamabutho amasocha abafayo, njalo kwenza njalo ezomkhonomi zingahambi kuhle ngoba izimali eziningi zicina seziphuma sezisebenza kubana kuliwe khona ngale eUkraine. Njalo ngasikhangela inyanga lephelileyo sokube lokutshengisela ngama demonstration amaningi eRussia, izakhamizi zangakhona ngale zikhala ngempi zisithi azifuni impi. So impi vele yinto edla amandla elizwe, eqeda imali yelizwe, njalo eqeda lezimpilo. So mbona zale ngxenye eqaliseni babejonga ubani impile ibe mfitshane nxa ibe ngamaviki amabili amathathu, kodwa isidonsile. So ingakho ke impi nxa idonsa kuba nzima elizweni.
Singabona kusiba nokuthula yini impilo iphela lenkulumo lezi zinceda kumbe kuyabe kulokhi kuseselodlakela laphana lalaphaya.
Ngumbono wami mbona zani impilo izaphela iloba nje kuzaba lezinye izigaba lezinye indawo lapho kuzabe kuliwa khona. Kodwa nxa siwukhangelisisa ukuphela kwempile kuzanceda iUkraine, kuzanceda iRussia ngoba impilo isidonsa isikhathi eside. Njengoba ngitshilo impi uma idonsa isikhathi eside kuyalimaza umkonomi, ulimaza umkonomi weRussia, ulimaza umkonomi weUkraine. Mbona ngazani kuzaba lokuxoxisana, kuzaba lenkulumo sesizwe ukubana isinothi esikhulu leswaphumavishi laso sizama ukudinga amaqhinga okubana sibe ngumlamlankunzi ngakhona ngani. So mbona zani kuzaba lokuxoxisana, kuzaba lenkulumo. Amboni impilo idonsa umnyaka uze uphele. Mbona zani kuzaba lokuxoxisana lokubonisana bese kubhalelwana phansi isivumelwano.
Lo umnumzana Dumisani Nkomo ingcwethi yecubungula ezombusazwe esixoxelayo ekobulawayo. Live talk namhla kuhlelo The Connection uMichael Vey weStudio 7 uxoxa labatsha abanqobe kukhetho lama-by-elections oluqhutshwe ngempela sonto edluleyo kanye labakwenzayo ukukhuthazana ukuphatheka kwezombusazwe nokubhalisela ukuthola ilungelo lokuvota kulungiselelwa ukhetho lomnyaka ozayo oka-2023.
Inkulungwane lenkulungwane zabantu abadabuka kweleMorocco laseSpain babuthene phambi kwamahofisa ogatsha lobudlelwana lamanye amazwe omhlaba kweleSpain betshengisela beveza insolo yabo kuhulumende walelolizwe osethethe inyathelo lokwamukela ukubana isigaba se-Western Sahara kumele sibe phansi kombuso weleMorocco. Ngaphambilini eleSpain lalike lathi kumele kwenziwe ukhetho lokudinga imibono yabantu ngaleli nyathelo lombuso we-Western Sahara, i-referendum. Umeli weleLibya enhlanganisweni yomanyano wamazwe omhlaba uStephanie Williams uthi uzulu waseLibya usekhathele ngodlame osolule minyaka edlula elishumi esifuna ukhetho uqobo azazikhethela uhulumende amfunayo. Abadabuka kwamanye amazwe asebehlala kwele South Africa bamanyene lezinye izizalwane zalelo lizwe bafola eJohannesburg ngempelasonto besola ukukhula kohlelo lokuhlasela kwabokuza kulelo lizwe ole-Operation Dudula.
Kweziphathelane lezenotho namuhla sihlaziya ukukhuphuka kwentengo yokudla lenye impahla ezitolo. uChris Gande usethulela lolu daba ngocweleyo.
Intengo yempahla lokudla ezitolo iyaqhubeka iqansa ngesikhathi ugatsha lwezamanani olwezimstat lusithi umuntu munye usedinga imali efika phose amadola eZimbabwe azinkulungwane ezilichumi 9144 kumbe US $38 ukuthi athole okumqoka okungamphilisa ngenyanga yinye. Ingcweti kwezombusazwe umnumzana Methuseli Moyo uthi abantu bakhanya sebejwayele ukukhwela kwentengo lokhu.
Izinto ziyakhwela intengo, into zokudla. Sifone yona impuphu ikhwelile, isinkwa siyakhwela. Konke nje okhooking oil kuyakhwela. Lokhu kutsho ukuthi abantu sebedonsa nzima. Umbuzo ukuthi benelisa njani abantu. Abantu weZimbabwe ungakunanzelela sebajayele ukudonsa nzima, sebeze becabanga ukuthi impilo vele injalo. Ukuthi umuntu usezasebenzela ukuthi athenge impuphu lethukela le-cooking oil kuphela. Okunengume. Baphila nzima abantu ngoba ikakhulu iholo lingama-RTGS ubuningi balo. Kodwa impahla iprice ifakwa ama-US dollar nxa irate ikhwela impahla ngapha vele ihlizi ikhweleleyo kodwa ama-RTGS dollar lawo.
Umkhokheli wenhlanganiso yabaphila ngokuthenga bethengisa emgwaqweni eyeBulawayo Traders Association unkosazana Debra Mukasa uthi impilo isinzima kakhulu okokuthi abantu sebezama amacebo achiyeneyo ukuze bengalambi.
Xa sikhangela ngezintengo yempahla ngapha eZimbabwe ukuthi sezikhwele kanganani, zikhwelile kakhulu. Siyananzelela ukuthi abantu abasenelisi ukuthi bethenge ezitolo ngemali ekhona phakathi kwethu. Abayenelisayo yibona laba abaswayiphayo ngoba uyabe uswayiphile vele yimali i-plastic money ongakwazi ukuthi phakathi kwemali yangikhona kule malini le mali ehamba nje ezakho yakuhulumende imalini esinjenga amathetho yibo abayenelisayo ukuthenga. Thina njengoZulu njengama-vendors kuyasehlula ukuthi singene ezitolo sikwanise ukuthi sishayiphe impahla ezinjengama-grocery. Singananzelela ukuthi nxa ungena esitolo impuphu i-10 kg i-roller mail nxa uyiswayipha is 800 or 900 khonapho kusaka ku-1000 bond. Ungayikhangela yona le imali inkalakatha yemali ukuthi nxa usuphuma phandle usemkambeni ephandle iyenelisa ukuthi ithenge amasaka amabili ayi-10 kg. So ufinde ukuthi thina ngapha njengama-informal sector sifaka nzima kakhulu ukuthi sikuthole lokho kudla ifiwele la isichaya kakhulu.
Ingcweti kwezenotho umnumzana Lennox Mhlanga uthi intengo yokudla iyakhwela lanxa abantu bengatshengiseli ubuhlungu bayakhala abaningi ngoba besazi ukuthi akula lapho abangathola khona isisambululo.
Ye intengo iyakhuphuka and abantu bona labo bayakhala ayisikho ukuthi bathule. Abantu bayakhala sifile kuma-platforms amaningi lapha nxa ukhangela ku-online nanxa abantu nje bezixoxela nxa abantu bengena ezitolo lapha abantu bahlaba umkhosi kunzima sibile intengo ikhuphuka every day. Ukuthula ayisikho ukuthi yathi abantu bazithulele nje akula abakuzwayo kukhona abakuzwayo but abalandlela yokuthi bengakhala ngayo kuhulumende la uyakwazi ukuthi bekulenketho ekade khona ama-elections nxa ukwazi vele nxa kunama-elections abantu bakhuluma ngento eziningi ezihambelana nezepolitiki kodwa kumangalisayo ukuthi iindaba zentengo lezi kazizange zibe i-subject engathi ingaba i-subject yama-elections abantu bona kade sebebonani bebesebevumile ukuthi khona lokho kwenzakala e-Ukraine ngaba yikho kubangela ukuthi intengo ikhwele lamafutha ukuthi akhwele. Okwesibili imbangela ngibona ngathi imbangela ikakhulu yilokho kuthiwa i-speculation into zingakhwela international njengamafutha lokunye ama-inputs angabe khona laba abalungisayo impahla lezi esizithengayo balaba basebekhuphukise be-speculator befuna ukuthi bangani baqogelela izimali zabo lezi ababezifakile eziforeign currency.
Umhlanga uqhubeke esithi abahuquluzi benotho obamba zonke kumbe amakartel yibo abenza intengo iqhubeke iqansa.
Amakartels akhona eZimbabwe, abantu abaningi bayakwazi khona lokho. Amakartels lawo ama company amakhulu ayiyo asithi ngobamba zonke basethe ama prices ukuthi khona, you know, bavumelana ukuthi khona ngilise i price yesinkwa. Sike saba le incident laba bakhweze khona intengo yesinkwa, I think inyanga ezimbili ezidlulileyo, bonke bavumelana ukuthi hayi sikwamele sikhwele sibe ngesinye isibanga. Kodwa uhulumende wasengenela ngoba abantu behlaba umkhosi ukuthi hatshi akulunganga ukuthi baphonge ukukhwenza nje kungelambangela yokuthi bakhwenze isinkwa. Kuyenzakala kwezinye impahla nje ezinye ingakhanyiyo kangako kodwa eziqakathekileyo empilweni zethu ukuthi intengo yaphonge ukukhwela nje, but kungabi le ndlela yokuthi abantu bangakhala ngakho kuhulumeni ukuthi kanti indaba impahla lezi zikhwela kangaka kanti kuyilo kungabe kubangele.
Intengo yamafutha ezimota ukuthiwa yiyo ebangele ukukhwela kwenye impahla lokudla ibikwa yehlile emkambo womhlaba jikelele, kodwa eZimbabwe intengo yokudla lokhu ingehlanga. Ngimele iStudio 7 nguChris Gande ngiseWashington DC.
Okwamanje wothi sizwe abanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo ngempumela yokhetho lwama-by-elections oluqhutshwe ngempelasonto edluleyo.
Omama uDube silabo ngolokuthi silento eziningi esizikhangeleleyo. I-politics kakhulu idinga ukuthi umama atshone esemgwaqweni, atshone ehamba esemaralini ekhuluma phambi kwabantu. Ubusucabanga abantwana ngekhaya ukuthi baye begcinwe ngubani, bekhangelwe ngubani. Lazi abantu bethu emakhaya ngapha bakhangelela ukuthi omama baku-politics bakhangelwa njengabomama abangelambeko, omama abangasigcinanga ikakhulu. Yeni ibile ndaba yona le njalo yokuthi omama xa siphakathi kwamadoda basuka babe baningi obaba basikhulele sedlule. Kodwa ye bakhona sibili omama abazimisele ukungena kupolitics, omama abazimisele ukuma, but isikhathi sokuthi bangene phakathi kuba nzima ngoba labantu ungazukhangela uzafica ukuthi emaralini kugcwele omama, kodwa nxa sofika kuthwasa ukukhethwa umuntu ozabamela bakhetha ubaba. Mina igama lami nguDebra uMrs Mahunda, lami singe ngami endaweni ezinje lanxa ngazake ngene kupolitics, kodwa into engangizinanzelele ezenzakalayo phakathi kwecommunity.
Sanibona, sanibona, sanibona bathandekayo. Mina igama lami nguNgabuso kwaDube, ngilesikole sirefla bosi. Mavoti ngibona aqhubeke kahle impela kakhulu ngoba yonke imininingwana vota uyi-1 uwedwa njalo kubakwa lapha e-polling station, akukho khona ama-box ayahamba aye kuphi nakuphi sibonanga lutho. Yebo, ngingumndebele kanje ngibonile impela sivotelelwa kakhulu ngoba izani yona enika abantu emaphandleni esingabona. Njalo uma sivotela izani thina sizasivotela wakithi esikhundleni sakho esigabeni sakithi, ikwenzela ukuthi amavoti angalahleki. Sikhathi ngiwakithi singabhatili sayesazi ukuthi uma ngabe sivota umuntu awukhetheli ukuthi ngaliphi iqembu, kodwa avotela umuntu ozokwazi ukuthi izidingo zani kuyini, ndidinga ini, ndikhule njani, ngihlala njani endaweni. Hayi ukuvotela umuntu obuya kwezimba leyo ngazi ukuthi uthanda ini, ufuna ini, ngoba utshe uthi nangoyiphathi uyithanda. No.
Hello, hello, mina nguTrish Mthombeni. Ama-elections asekhaya so far so good, but with the district of Cholocha I'm not so happy ngayo. Because ngendlela okwenza ngale ngakhona, I don't think ukuthi the people are still voting for iZANU PF. But kwezinye indawo ngijabule kakhulu i-CC when it take over.
Sanibonani, sanibonani, njani? Siyabonga, sibonga ukuthi ama-election ahambe kahle asekhaya. kodwa kule nto engamphathanga kahle mina ukuthi waye abantu besukela abantu basetsholotshi bethi yibo abavotela izanu itsholotshi yenzeni abantu beyizonde kangaka.
Labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imbono yabo ngokhetho olusanda kuqhutshwa olwama-by elections. Kwezemidlalo, umqeqeshi weqembu lenguqu ele-Highlanders, uMandla Mpofu, uveze ukuba ujabuliswa yikunqoba kweqembu lakhe nxa lidlala lisekhaya. Kubika intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji.
Ekhuluma ngemva kokunqoba abakwenze iqembu le-Yadane 3 kanyangesonto, uMpofu uthe kuyamthokozisa ukuba kulezi nsuku iqembu le-Highlanders lidlala kuhle nxa lidlala lingekhaya.
Siyathokoza ukuba sinqobe sidlala singekhaya, njalo lokhu kusipha isibindi. Ngike ngatsho ngaphambilini ukuba sifuna ukwenza inkundla ye-Barber Fields ibe yinkundla engaqunywa lula ngamanye amaqembu. Sifuna ukunqoba yonke imidlalo yethu esiyidlala singekhaya, sibone ukuthi kuzakwenzakalani. Okunye njalo okusipha isibindi ukuba abagadli bethu sebewatshaya amambule.
Iqembu le-Highlanders lihlezi endaweni yechumi engalaneni yemiklomelo, njalo lile miklomelo elichumi lambili. Lokhu kutsho ukuba lithiwa ngemiklomelo elichumi liqembu elihlezi phezu kwengalane ele-Chicken Inn, lona elile miklomelo engamachumi amabili lambili. Iqembu elingotshonye le-Highlanders ngesonto eleyada lihlezi endaweni yesibili nxa wasuka emsileni. Njalo umqeqeshi walo uGenesis Mangombe uthi kumele bakhweze amasokisi ukuze baguqule leso simo.
Kumele sibele qiniswe lokuba nxa sidlala singekhaya siyanqoba, ngoba lapho sihlezi khona engalaneni yemiklomelo akusilungelanga.
Iqembu le-Wawa yilo elijeke amanye amaqembu emsileni wengalane le miklomelo emihlanu, njalo linqotshwe ngele-Crimson Bullets elihlezi endaweni yesine nxa usuka phansi kwengalane nge-3-1. Endaweni yesithathu nxa usuka emsileni kule qembu le-Bulawayo City, lona elitshaywe nge-3-1 ngele-Triangle, njalo elile miklomelo eyisithupha. Umqeqeshi weqembu le-Bulawayo City uPhilani Ncube uthi labo kuzamele baqale ukunqoba nxa bedlala bengekhaya.
Into enhle esingayenza ukuba silungisise indlela esidlala ngayo nxa sidlala singekhaya, ngoba nxa sihambile sisenkundleni zabanye sinelisa ukuphenduka siphethe imiklomelo. Yikho-ke kumele silungisise indaba yethu nxa sidlala singekhaya.
Phezu kwengalane iqembu le-Chicken Inn, lona elinqobe elingezi platinum nge-2 kanya likhokhela ele-Dynamos elihlezi endaweni yesibili ngemiklomelo emithathu ngemva kokuba ele-Dimbare linqobe ele-Harare City nge-2 kanya. Iqembu le-Dynamos lemiklomelo elichumi lathoba munomunye, njalo lilingene ngemiklomelo leqembu le-Triangle, lona elihlezi endaweni yesithathu. Iqembu elike lahlala phezu kwengalane kwamaviki ambalwa ele-Manuka Diamonds lisendaweni yesine lilemiklomelo elichumi lathoba munombili, njalo libe ngujikelobhanqa 0-0 lele FC Platinum ngempela viki edluleyo. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, ngingujoseph Njanji.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES-5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele, laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Singakehlukani esikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Abenhlanganiso ezimele amalungelo abesifazana bakhala ngokuthi impumela yokhetho lwama-by elections iveza ukuba inani elikhulu labakhethiweyo ngabesilisa. Inhlanganiso ye-Amnesty International ithi wephulwe amalungelo oluntu eZimbabwe ngomnyaka ophelileyo oka-2021. Elirussia lithi selinciphisa inhlelo zalo zokuhlasela isigodlo se-Ukraine eKiev kanye ledolobheni elingenyakatho yalelo lizwe eleChernihiv ukwenzela ukuthi kube lobuthembana kunkulumo ezisaqhubeka ezokukhumisana umlotha phakathi kwamazwe omabili. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngesithi asidibaneni njalo ngo-6:30 kusasa ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa yenau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.